Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wezanupf vaemarson dambudzo munangagwa nhasi vabuda pachena kuti vachange vachizosiya chigaro chekutungamira bato ravo uye nyika pachapera makore mashanu etemu yavo yechipiri muna
2028 my last 5 years chapera mazimani ndoenda kuzorora ndoenda kukongres ndotsvaka umwe ane tsunamira chitevedzera kwakazanga aziwa mazuva ango kuzorara pedo.
Vamunangagwa vataura mashoko aya nhasi pamutare Teachers College apo vanga vachivhura zviri pamutemo fekitari inogadzira zvinwiwa kubva kumuchero wemauyu. Vachitaura nezvemashoko avamunangagwa nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vati
vakataro tindaati ayo vabatsira vana vezimbabwe nokuda kwekuti anovatenderera haangazokwanisi kutidzosera kumashure kuya kwekuti munhu anotonga kusvika madhonga anenyanga.
Asi muzvinafundo womukonza vanoti vanotenda zvataurwa navamunangagwa zvaitika
kukutaura nekuti vakuru vanoti totenda dzanwa zvaswera nekuii.
Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chinotungamirirwa navajameson Timber vapromisi mukwananzi vati nyika yatononokerwa.
Isu tinotoda kuti dai vatosiya chigaro izvozvi vadaidzira parudzoka vaparudza vakaitwa hadzina kufamba zvakanaka saka handioni chikonzero chingavatadza kunge vasiya chigaro panosvika gore ra2028.
Vamukwananzi vativo
afanonge patombori nehurukuro dzekuti zvadzika here kandau dzii mutemo unorayira kuti vange vabva na2028 uchizosarudza mutungamiri munyowani.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kudivi rezanupf Dr. Masimba Mavaza vati mashoko avamunangagwa anga akatarisirwa.
Yanga iri garo zive because mutungamiri wenyika munhu anotevedzera mutemo uyezve bato rezanupf ribato rinotevedzera mutemo. Bato rezanupf rine dumbiro remutemo yavo nedumbiro remutemo wenyika zvese zvitu zviviri hazvikurudzire kuti munhu agare kupfuura kana arikati matemu maviri. Saka mutungamiri wenyika anga anda kuwedzogadzirisa nekuti vanhu vanga vanyanya kunyangadzwa nemaprogramu anga ari kuitika munzira uyu anga asanzwisise kuti vanga kugara here kana kuti vada kuramba varipo.
Asi mupepeti mukuru webepanhau rethe Newsworks vadhumisani muleya vati vamunangagwa havasi kunyatsobuda pachena nekuti dzimwe nguva vanopesedzera vanenge vachiti vatonge kusvika madhongi amera nyanga.
Izvozvo zvakakosha kuti vazotaura asi haisiyo nyaya iyoyo nyaya deiiikapedzawe 2028 ndiyo nyaya yavanogara kutaura nezvayo because ivo havangati idumurenda 2028 because constitution iri kuti zvakati hakuna munhu asingazivi kuti constitution iri kuti chii zvatiazive nezvavari kuita izvi zvokubhanya manya vachiita vanhu kweshe kwese maprovhinsi vachiri vari kugara kusvika 2030 zvavaitara kuadresa izvozvo vanotauri vabuda pachena kuti chii chinocho chavari kuita kuyazve.
Vamunangagwa vakatora chigaro chekutungamira nyika muna 2017 mushure mekunge mauto apidigura hurumende yamushakabvu Robert Gabriel Mugabe.